Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 yamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ndo zvino shibisa zita reZimbabwe renyika yedu nesarudzo. Zvinoreva kuti hapana chatiri kudzidza semaZimbabwe. Ko zvinongodini tichingoitawo sarudzo rakachena pachishayawo munhu anofa.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti chikwata chevaongorori chakatumirwa kuZimbabwe neSADC chinofanirwa kutaura pamusoro pezvekurohwa nekuurawa kwevanhu kuri kuitika.
Havana kumisa mudare, vanoendeswa kudare mangwana. Saka izvezvi pari zvino vachiri muusungwa, vachiri mumaoko emapurisa.
Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanosvika 40 vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi.
Vakutora ivo chisimba chavo chekuti vanofanira kunge ivo vachiratidza gwara rekuti nyaya iyi ifambiswe sei. Vakuchitora chigaro chavo ichocho, usimba ravo iroro, vakutoritora nezvipasipo. Vakutotora sekunonzi simba iri rinovapa vari kutopiwa simba rekutoti vanzwe nyaya vakagara zvavo muofisi mavo vari voga.
Dare reConcord rinoramba kunzwa nyaya yavasevhi vakasvikuire zvechimbi chimbi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika muAngola nezuro kumusangano weSADC panguva iyo nhumwa dzesangano reSADC dzichisvikawo muZimbabwe kuzoona sarudzo dzemuZimbabwe dzichiitwa mumazuva manomwe ari kutevera. Nezuro kwakare nhumwa dzesangano reCommonwealth dzakasvikawo muZimbabwe kuzoonawo sarudzo dzichiitwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvinotyisa kuti mushure memakore 43 Zimbabwe yawana kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere vanhu vachiri kuurawa panguva yesarudzo.
Honguva Wande, zvinokatyamadza kuti makore 43 ZANU-PF ichingotonga tichiita sarudzo ine mhirizhonga. Ndo zvinosvibisa zita reZimbabwe renyika yedu nesarudzo. Zvinoreva kuti hapana chatiri kudzidza semaZimbabwe. Ko zvinongodini kuti tingoitawo sarudzo rakachena pachishayawo munhu anofa. Zvinoratidza kuti mupfungwa meZANU-PF hamuna chidiso chokuti kunge kune vanhu vanokukidza iri demokrasi. Saka kana zvisati zvagadziriswa mitemo isati yachinjwa, handifunge kuti sarudzo yedu icharamba chiri chinhu chinofarigwa mupasi rese. Aiwa, maitiro eZANU-PF ngaachinje kuti sarudzo yedu ifarigwe mupasi rese.
Vangwenya, munofungei pamusoro penhumwa dzatumirwa kuZimbabwe nenyika dzeSADC? Munotarisirei kubva kuSADC nechikwata chayo ichi?
Sangano remubatanidzwa reSADC ratumidzira chikonzi kubva kuna vaAkifunye kuti vaNevas Mumba vange vachitungamirira vaongorori veSADC. Aiwa, izvi ndoona kuti zvinhu zvakanaka zvinogona kudzikamisa ZANU-PF nekugadziridza ZEC kuitira kuti pange pane kudzikama kwakati kuti kwemaitirwo esarudzo. Asi sarudzo kainokanganiswa nemitemo, mitemo yasina kuchinjwa. Hazvizonyanyi kuchinja mubayiro. Zvazvinongoreva ndezvekuti kana ripoti yacho yakubuda iripoti inenge yakutaura chokwadi, haisisiri ripoti yatajaira iya yokuti asarudzirange kanaka saka vana veZimbabwe vanenge vari kufara kuti tatsikwa nevanhu vanodzikisa sarudzo yedu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muAngola neZuro kune umwe zvemusangano wesangano reSADC. Pane zvamunotarisirawo here kubva mumusangano uyu zvingabetsera Zimbabwe?
Kubuda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachienda kuAngola, chinhu chisina kujairika vahwande kuti nenguva yesarudzo kwasara mazuva mashoma shoma mutungamiri wenyika ange achibuda iye achipukwidza, tisingazive kuti anenge akazvitemba. Asi maitiro aagara achiita ndeyekuti kubuda kwaagara achingoita achienda kune nyika dzese mutungamiri wedu, hapana chatati taona chinhu chingati chinovaka Zimbabwe hongu. Zvingangoradzawo kuti mamiriro ezvinhu kumusha akanaka nokuti dei kwakune dambudziko aidi asina kubuda. Asi chingange chiri chishamiso kuti zvafambigwa zviri zvinhu zvinobuditsa zvinhu zvinovaka. Isusu tatangomirira chete nekuti kuve nesarudzo tichiziva kuti achatonga nyika ino kubva kupera kwemwedzi uno ndiani.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga. Vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi mushure mekunge vapomerwa zviri pamutemo mhosva dzavakasungirwa. Gweta riri kumirira nhengo idzi vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti nhengo makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 39 dzakapomerwa mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance vachitiwo vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrandmore Hakata vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 7 chemutemo wemopa vachinzi vakaronga kufora mumigwagwa vasina kuzivisa mapurisa. Bato reTCCC rinoti musangano waindwa nenhengo dzaro uyu waive wabvumidzwa nemapurisa. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navakadzere nezvenyaya iyi.
Vakuda vazvipomerwa mhosva criminal nuisance, umwe wacho anonzwa Hakata vano vakati wabva vakupomerwa regulating authority of association mhosva iripo pamaintenance of peace and water acts. Havana kumiswa mudare, vanoendeswa kudare mangwana. Saka izvezvi pari zvino vachiri muusungwa, vachiri mumaoko emapurisa.
Saka vari kutipa mhosva dzavaroverwa idzi?
Isusu tiri kuti mhosva iyi hapana mhosva yakaparwa, sezvo ava vanga vari vanhu vanga vari kuenda kurani yavo and hapana munhu wavakakanganisa ende hapana zvavakakanganisa pamutemo. Saka tiri kuti hapana hapo mhosva yakairipa.
Tinoona kuti mapurisa ari kuti vakasunga vanhu makumi mana. Huwandu hwevanhu vamuri kumirira veTCCC hukamira sei?
Tikangoti tiri kumirira vese vakadaro i40 in total, ndizvozvo tiri kuvamirira vese vari 40.
Saka vese vari 40 varoverwa mhosva yekukonzera minyonganyonga nekusagadzikana.
Ichokwadi here criminal nuisance. Asi umwe wavo anonzi vaHakata nevanova candidate ndo vazonzi contravening section 7 yemopa, failing to notify regulating authority.
Asika tinoona kuti vari kuti vakanga vaine tsamba yavakanga vakatonyorerwa nemapurisa yekuvabvumidza kuita musangano uyu, sei mapurisa ari kuti havanange vakaziviswa?
Ichokwadi chete, tsamba yanga itoripo yanga yakabvumidza kuti sangano uenderere mberi. Sangano wanga uchifanira kuitwa kunonzi kuchuru. Saka vari munzira kuenda ikoko kuchuru ndopa vakatanga kutandaniswa nemapurisa vachivawa. Saka vanhu vaitoenda kurani yavo pamwe chete kukandidheti yavo iitumbavo.
Saka izvi zviri kukanganisawo zvakadii gadziriro yebato reTCCC kana vevanhu vamuri kumirira mukutsvaga rutsigiro rutona kuti kwasara svondo rimwe chete?
Ini ndiri kuona sekuti izvi zvatokanganisa chaizvo pari vekuGlenview South Nekuti parizvino kubva zvavasungwa vahakati havasikwanisa kuti kukambira. Uye vanhu vavasungwa navo ndiyozve vagara vanga varivo part of campaign team yavo. Saka tinangoti izvezvi vahakati vagariswa pasi havasikwanisa kukambira.
Gweta riri kumirira nhengo dzetriple C idzi vakudzai kadzere vari parunhare muHarare naChonga Kandemiri weStudio 7. Gweta varizve mutauriri wavasevhia kasukuwere amai Jacqueline Sande vanoshora zvikuru mutongo wakapiwa naChief Justice Malava wekurambidza kunzwikwa nedare rizere kwenyaya yavasevhia kasukuwere yekuti nyaya yavo yekurambidzwa kwavo kukukidza idzi inzwikwe nedare rizere. Vakasukuwere vakaenda kumatare vachida kuti nyaya yekurambidzwa kukukidza musarudzo inzwikwe zvechimbi chimbi izvo zvarambiwa navamalava. Gweta ravakasukuwere varizve mutauriri wavo amai Jacqueline Sande vaudza Studio 7 kuti vamalava vaisa nyaya iyi mumaoko avo pachinhambo chekuipinza mudariro revatongi vachiti iyi handiyo nzira yekugadzirisa nyaya mumatare.
Isu tinokashamadzika chaizvo nokuita kuri kuita vaChief Justice Malava kwekuti ivo havachadi kuti nyaya iende pamberi pedare rizere itongwe iyananiswe vanhu vanzwike. Vakutora ivo chisimba chavo chekuti vanofanira kunge ivo vachiratidza gwara rekuti nyaya iyi ifambiswe sei. Vakuchitora chigaro chavo ichocho usimba ravo iroro vakutoritora nezvipasipo. Vakutotora sekunonzi simba iri rinovapa vari kutopiwa simba rekutoti vanzwe nyaya vakagara zvavo muofisi mavo vari voga vobva vatotaura kuti iyi handisi kuda kuti inzwike. Kwete kwete hazvo zvavanofanira kunge vachiita.
Mai Sande, manga makatarisira kuti nyaya iyi ibatwe nenzira ipi?
Vanofanira kunge vachingoendesa mberi tingatiwo iadministrative duty. Vanofanira kunge vachingoendesa mberi nyaya kudare rizere kuti rinzwe kana richizoramba kuti nyaya haina kukodzera roramba, asi kwete kuti ivo vovharira panze vanhu vasati vanzwika nedare. Izvozvo handifungi kuti ndizvo basa ravo zvarinotaura kuti vanofanira kunge vachiita.
Pane zvipi zvimwe zvamunofunga kuti hazvina kuitwa zvakanaka, amai Sande?
Tiri kuona zvakare kuti vari kuti nyaya iyi hainganzwike nekumhanya vari kuti iyo maelection aakusvika. Ndo chaizvo chaizvo chikonzero chokuti nyaya iyoyo inzwike nekumhanya nekuti maelection aakutosvika. Hatisi kuda kuti isu tingotinhwa tingonzi endai kumaelection. Izvozvi mutemo usina kutedzwa nomurao usina kutedzwa. Umwe noumwe mwana wezimbabwe ane kodzero yekunzwika namatare ezimbabwe. Kana ari kuti hongutaraimo neelection yava kusvika, asi ini ndine chichemo changuwo. Zvinoreva kuti mimi dare makufanira kundinzwa nekukasika. Izvozvo vaifanira kutora zvaitofanira kutoradza kuti pane nyaya yakakodzera kuti inzwike nekukasika nekuti mutongo waifanira kuitwa maelection kana kuti sarudzo isati yasvika. Saka kuita kwavari kuita kunokachamadza uye handioni chiri chinhu chakanaka chinozoona tevedzwawo nevamwe mangwana nekutoziva kuti matare aya kana achitonga zvavanotaura nezvavanoita zvinozoda kuti zvitevedzerwe mangwana mune dzimwe nyaya. Asi zvavari kuita izvi hationi kuti zvichava zvinhu zvinokwanisa kuti zvitevedzerwe ramangwana.
Gweta ravasevhia kasukuwere varizve mutauriri wavo amai Jacqueline Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamalava pamusoro penyaya iyi. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rakaburisa gwaro rinotaura pamusoro pemaonero aro esarudzo dzegore rino. Zimbabwe Council of Churches inoti hakuna mhirizhonga yakawanda semakore apfuura, asi ichiti nyaya yemutsigiri weTriple C Tinashe Chitsunge akapondwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF inyaya inosiririsa. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira kuti kuve nerunyararo mumazuva esarudzo atarisana nenyika. Evans Zininga abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches mufundisi Wilfred Dimingu kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZimbabwe Council of Churches takabatana nevamwe masangano ezvemakereke ari pasi pebazi reZimbabwe Heads of Christian Denominations. Takaburitsa gwaro riri maererano nesarudzo dzichazovako mukati megore rino musi wa23 August 2023.
Chikuru chiri kubatwa mugwaro ramaburitsa iri chii?
Gwaro iri raibata nyaya dzakawanda. Chikuru chaibatwa negwaro iri ndechekuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa maringe nebumbiro remutemo wedu, uye dzinofanira kunge dziri sarudzo dzakajeka, uye dziri sarudzo dzinoburitsa zvido zvevavhoti nemhuri yose yeZimbabwe. Imwe nyaya yaibata ndeyekutiwo masangano anoona nezvekufambiswa kwesarudzo akafanana neZimbabwe Electoral Commission nevezvemitemo vaone kuti sarudzo dzazofambiswa mune gwara rakanaka, zvinoita kuti vanhu vasapokane, zvinoita kuti vanhu vasarwisane, zvinoita kuti vanhu vagogamuchira zvinenge zvabuda musarudzo idzi.
Kuvatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachikwanawo papi muongororo yamuri kuita imi?
Negwaro iri ndechekuti vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vatore musenzeketo wekuona kuti sarudzo idzi dzaitwa murunyararo, uye kodzero dzevanhu neupenyu hwevanhu zvachengetedzwa. Chimwezve chaibatwa negwaro iri ndechekuti machapter 12 commissions agogadzira kuti vatore danho ravo sekupiwa kwavanoitwa neconstitution yenyika kuti vaone kuti sarudzo idzi dzaitwa maringe nezvinodiwa neconstitution yenyika yedu.
Saka sekereke mochiti wokurudziro yenyu ndeyekuti kudini kumhuri yeZimbabwe sarudzo ndidzodzi dzasvika idzi?
Chatinokurudzira sekereke ndechekuti nyika iite sarudzo murunyararo. Kushaikwe mumwe chete wedu anokuvadzwa, kurohwa kana kufa nekuda kwesarudzo. Patasvika pano tiri kuona kuti vese zvematongerwo enyika vari kumhanya mhanya chaizvo kutenderera munyika vachitsvaga vatsigiri nekutsvaga vanga vavhotera. Chatoda kukurudzira ndechekuti izvi se ngazviitwe murunyararo, tichingonzwisisa kuti maelections chinhu chinouya chine chinopfuura. Asi zvese zvapfuura tichasara tichigarisana. Tinoda nyika isina kuchema, isina kuvengana, isina kunongedzana, inoita kuti maelections kana achinge apera vanhu tigobatana tigoshanda pamwe chete. Saka chatinongokurudzira ndechekuti vese vari kuita zvekutsvaga tsigiro munguva ino yatakatasana nesarudzo ngavazviite murunyararo. Pashaikwe vanotyisidzira vamwe, pashaikwe vanotaura mazwi anorwadza anoita kuti vamwe vazoda kudzorera, anoita kuti vanhu vazoda kurwa. Izvozvo ngazvishayikwe pakati pedu. Chatinongokurudzira ndechekuti ngatidananei isu sevana veZimbabwe, tizive kuti tiripo pakuchengetana, tiripo pakuvaka nyika yedu, tiripo pakutsvaga runyararo.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches mufundisi Wilfred Dimingu vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission inoti mitemo yaishandiswa panguva yekurwisa denda reCOVID-19 ichashandiswa pazuva rekuvhota, ichiti vanhu vanofanirwa kuva vakaparadzana pakuvhota. ZEC inoti vanhu havamanikidzwi kushandisa mamask, uye panenge pane zvekuchenesa maoko kana kuti sanitizers. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kushorwa kwemagweta anorwira kodzero dzevanhu kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakasiya magweta ari munjozi yokurohwa nevatsigiri vebato ravo. Munangagwa wakati sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ibato revanhu vasingatsigiri kuzvitonga kuzere. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo panguva yesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kadiko studio sefe nini na simba chose hai kose ko hurumende zano pia kuchishunguru za triple city mpira ya kadaro iyo wanu ngoro karaba paka sumba wanu triple c paka roho wanu triple c paka roho wanu triple c parukura ambizo marali wanu triple c wachungo shunguru marukusha iwa ere shumia shukuti wasa kundu wanasho tani pakutu watu sunga wanu 40 ma 40 atofarihwa iwa wazikuwa zikona kungosunungura wanu wanu harumunika ya wanu nizawasa itani kuda kwechi hai zano pia funga ipe kutuda zacha misa iso kutuda zano pia ifu tini mishi ya kikonde tora ndri muna msa utafri
zato tanga so zato tanga so itauro ya to tanga so ipapa zukuti mkona zato tanga kuda isoga zvitangira kumapurisa soga kwatiri kuenda hakuna chakanaka kumberu hakuna chakanaka hakuna chakanaka chitsotsi chinokuitwa zvimwe zvekuti zvinotorwadza zvakutotanga izvozvi zvakutorwadza kusati tatombodii zvakutorwadza izvozvi kokuitawo zvinhu zviri feya feyawo zvokuti vanhu vagutsikane chiiko nai pirizi zvameno ndatitarisirei bvata hapana chiri ipapa zvatotanga mutauro ipapa yatotanga ipapa sori
mangwanana kanaka mukoma tinoropa pasitipo seve ndinodawo kungokokurudzira kune mayuti ese mazuva masho mashomo asara ikoko kuti handei youwandu hwedu tiende tinovhota tinovhotera mukomana ngaapinde naimini ngavapinde vahosi vatadza vakakundikana kubva kare hongu dzidza vakachengeta mhuri vakachengeta asi zvaakudiwa kane ruzhinji havachazvigona vakungofunga kuti ndezviya zvokuti vaingoba vachigeko vatichabitsika ngavachimbobvawo timbozirawo vamwe zvavakuti nyika nitongwani ine vaiwani chamisa mwana ezimbabwe hana zvaanoita chandinongoda ndechekuti after 23 ngaatoruremekedzo vachengetedza kana deno iri simbi tainoisa kunational museum tinyatsogara tichipundisa kurisa nekuti vane history irikaini asi parizino ngatimbovabvisai timboisa pasaiti timboenda nevanoda kuenda chikepe ichakuda vanodhonza ichi
Pastor the 7 makadiko mukoma tanonoka wande nevamwe vese vatori Studio 7 aiwa studio nani zvedu mutana mukoma Jori ndiri pa South Africa apo ndinoyo chikumbiro chada kuti mutisvitsire kuvanhu vezeki avo kuti vanhu vezeki vanoti vari independendi koseiko mapurisa achizovhota pasina maagensi emamwe mapato tokumbira kukamutibvunzire wezeki kuti vanozvifambisa sei vanenge vatumwa nezanupf here because kana vachivhotesa mapurisa pasina maagensi emamwe mapato zvakutora kuti vakutobira sarudzo vachimanikidza vanhu kuvhotera pavasingadi nenyaya iyoyo vakomana vakasungwa vakomana vasikana vakasungwa vesisi yavo taikumbira kuti dei vasunungurwa nekuti vana mhosva yavakapara totoona vakauraya munhu wetriple c gwara roko vakatopuwa mabhero vakatobuda asi vasina mhosva yavakapara vari kutosungirirwa vari muchitokisi zanupf ngaiti nyare please ndatenda hangu kuzwai zvakanaka pastudio 7 apo
hello pastudio 7 muri chikei mastudio 7 dikei zvatozvenezvati kesi kunoivane pachibuwa muri ezimbabwe zvanguva yasvika aretori tinovhota ndotobuna mai avo vari kukwidza kuda kupresidenda mons siyane zwa mwitezo. Mwasata misi ya nyungu wa. Mwasata misi ambara zi mwungu famba mshikabina siyane na zizu. Sapoti mwungu mwana wapana zwa mwitezo. Siyane na zizu zwa mwitezo zizu zizu. Singite wana siyane na zizu. Ha inda. Si. Mwati mwungu mwana yututa naro ni mwungu mwana kukusha mwungu mwana. Kila ni mifuti. Kisi mwati mwungu sapoti mwungu mwana chiniti. Tse mwungu stebana mwono tu mwungu mwana pindemi. Siyane zwa mwitezo mwamsi. Ha 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 ha.
Maskwera se, maskwera se, pastu dose venapo. Ama zangu murise se. Ito shinga ya kutipa nyuzi wako mana kuna kuzunzwa. Waka wama kuna kuzimbabwe. Marede, hidi kuna ukurete zimbabwe. Nishi na FM. Mwama kwiki. Kuma sedo mpoja. Mande to sande. Ine nguwa wamu nanga kwa nisa nipefu. Wamu nanga kwa nisa nipefu. Ezu na wabata na nema, nema DJ edu acho. Kubatra na kunyeba.
Mangwana ne akanaka tanonuka wande. Ne wangu evese. Ino kutenda hai. Ndoda ukomenda waka na kutawuro wapa mashoko arejist charumbira. Ekuti anzi atisi kuzopeta maoko. Mkuru hidu achitupa. Mkuru hidu achimbaraswa. Tichaita tuzo watino gono tiyo wende kumbako wachimbarasika. Ndiri kurangarira kuti vaJobu Scholar vakasungirwa kutaura mashoko akadaro. Saka handisi kuziya kuti uregistrar Charumbira ari kuzviita nekuti munhu weZANU-PF haasungwi here kana kuti ari kuzviitira kuti iye ndiani. Handisi kuziva bosi ivo vari kupa mhosva vaJobu Scholar kuti vakapesvedzera mhirishonga. Asi ndo zvimwe chete zvaitwa naregistrar Charumbira. Registrar Charumbira asataura zvaanoda maererano neZimbabwe because dei anga kuri kuti Zimbabwe yakanaka. Why die izvezvi ari muno muZimbabwe sei achigara kuCanada kwaari uko. Ndatenda hangu ndini Farais Dumo Manjengwa kupaida moyo wadinaya nichipinge sendro.
Tinokumbirawo kuti mumbotitsvagirawo nyanzvi kana kuti imi mungotitsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba seiko nekuti zuva remapurisa iri rekuvhota tanga tisingarizivi izvo takatozongonzwa zvakunzi vavhota. Izvo iwo mutemo unomboti kudii. Uye vaya vari kuzonzi vanoshandira hurumende vari kunze, vari kunze vachazovhotera ikoko, zvinhu izvi kana zvavhoterwa ikoko, vemapato anopikisa maagensi avo vanenge varipo here, vachapinzwawo mundege here inenge ine maballot paper achidzoka kuno kuZimbabwe, hapazviripo panotanga rigging dzacho here, tokumbirawo kuti mumbotudza mitemo kuti unoti kudii, titsanangurire zvese nekuti zvizhinji tinotoziva kubva paStudio 7 nenyanzvi dzamunobata tizivi. Sei tigare tichiziva mutemo wenyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti chikwata chevaongorori chakatumirwa neSADC chinofanirwa kutaura pamusoro pezvikurohwa nekuurawa kwevanhu kuri kuitika. Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Dare reConcord rinoramba kunzwa nyaya yavasevya kasvikuere zvechimbi chimbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.